manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manhura anhasi uri musi wemugovera kukadzi 27, 2020. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Reichoto, ndichitefenyura chirongwa chino, ndiri kuumba, nepamusana pekutyira kubatwa nechirwere cheCOVID-19. Hezvino izvi muchirongwa chedu chanhasi.
Hatikwanisi kusungura mumwe nomumwe, uyezve munongoziva kuti matesiki edu agara hatina kadii akakwana munyika.
Hurumende inoti haikwanise kuongorora vanhu vose vari kuda kubayiwa nhomba vasati vabayiwa nhomba iyi sezvinokurudzirwa nevakagadzira nhomba yeCOVID-19 iri kushandiswa munyika.
Pane vamwe vanotevedzera vatungamiri kuti kana mutungamiri ari kubayiwa it means it's okay, kana asiri kubayiwa it means there's a problem. Saka vamunangagwa number one, I think vanofanira kunge vari kutsanangurira vanhu kuti nhomba inobatsira chinyi. You leader by example.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vokurudzirwa kuti vabayiwe nhomba veruzhinji vachiona senzira yekuti vanhu vakawanda vave nechivimbo nenhomba iri kubayiwa munyika.
Zhinji dzacho dzakanga dzichiwira vatape venhau neavo vanoshanda mukutapwa kwenhau dzakanga dzichibva kune mapurisa ndoainyanya zvikurusa kunge ari pamberi pekukanganisa kodzero dzevatapi ava nevanoshanda mupepetwa kwadzo nhau.
Sangano reMisa Zimbabwe rinoburitsa gwaro rinoratidza kuti mapurisa ndiwo ari pamberi mukushungurudza vatori venhau. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti harikwanise kuongorora vanhu vose vari kuda kubayiwa nhomba vasati vabayiwa nhomba iyi sezvinokurudzirwa nevakagadzira nhomba yeCOVID-19 iri kushandiswa munyika. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nevatore venhau nezuro, mukuru webazi rezveutano mudunhu reMashonaland and West Dr. Gift Masocha vakati havakwanise kuongorora sezvo vasina zvikwanisiro zvinokwanira munhu wese ari kuda kubayiwa nhomba.
Hatikwanisi kunge tichiongorora mumwe nomumwe, uyezve munongoziva kuti matesiki edu agara hatina kadii akakwana munyika.
Dr. Masocha vakati chimwe chikonzero ndechekuti nguva yekubayiwa nhomba inozowandisa zvakanyanya sezvo zvichitora maawa maviri kana kudarika munhu akamirira zvabuda muongororo inenge yaitwa iyi.
Hongu tichitaura kuti nawo zvokutesisa maantigen test anogona kunge achiitwa kwatichitokatarisa unogona kuwana marisaus apo mushure nemaawa maviri. Zvinoimagine wakangomirira marisaus iwaya kuti abude kuchifayo nevanhu vanenge varipo vakawanda hazvizonyatsobuda zvakanaka.
Dr. Masocha vakati munhu akamborwara nechirwere cheCOVID-19 anogona kubayiwa nhomba sezvo paine mukana wekuti anogona kurwara nechirwere ichi zvakare. Nyanzvi yezveutano uye vaimbova gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vanoti hurumende yakatadza kare kuti iongorore vanhu, nokudaro vakada kuzviita chirongwa chekubaya nhomba chinodzokera kumashure.
Tikati hurumende ngaitange ya testa vanhu COVID-19 vasati vabaiwa nhomba COVID-19 hapana chinobuda. Programu yacho yese ingatofe. Hurumende yagara iri kutadza kutesta vanhu vanorwara vatestiwa kuti vatestiwe isu kusoti titi munhu wese anobaiwa nhomba atestiwe hazvibudi.
Dr. Madzorera vanoti hurumende inofanirwa kukurudzira vanhu vari kuda kubaiwa nhomba kuti vataure chokwadi kuti vane hutano hwakasimba here kana kuti kwete.
Kurudziro yedu ndeyekuti izvo munhu wese anobaiwa nhomba ngaameke shuwa kuti iye ane utano hwakanaka panguva iyoyo. Haana fever, haasunzwa musoro, muviri wake hausi wiki, haana mabayo, haasi kuzarirwa and so forth. Haana masymptoms eCOVID-19. Kana munhu achingori right asina masymptoms, ngaabaiwa hake nhomba, handione chakaipa. Hapana humbowo kuti pane chakaipa chinoitika. Ndo mutemo watagara tichishandisa nyange pakubaiwa kwenhomba kwevana vadiki.
Dunhu reMashonaland West iro rakapiwa majekiseni enhomba anosvika zviuru gumi nechimwe chete rabaya vanhu chiuru chimwe chete nezana nemakumi masere nevasere kana kuti 1188 mumazuva mashanu kusvika nezuro. Munyika yose vanhu zviuru gumi nezviviri nemazana mashanu nemakumi manomwe nevapfumbamwe kana kuti 12579 vakanga vabayiwa nhomba iyi mukupera kwezuva ranezuro. Chirwere ichi chakauraya vanhu vashanu nezuro izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa munyika yose pachiuru nemazana mana nemakumi matanhatu nevatatu kana kuti 1463. Vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika vava zviuru makumi matatu nezvitanhatu nemakumi mana nevana kana kuti 36044 zvitevera kubatwa kwevanhu makumi mashanu nechirwere ichi nezuro. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.
Imwe nyanzvi munyaya dzehutano inoti zvakakosha kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vabudewo pachena vachibayiwa nhomba yeCOVID-19 senzira yekukurudzira veruzhinji kuti vave nechivimbo nenhomba yakagadzirwa kuChina iyi. Izvi zvinotevera kubayiwa kwenhomba iyi kwemazuva mashanu kwevashandi vemuzvipatara vachinzi vanhu havasi kuenda neuwandu hwavo hunotarisirwa apo nyika yakatarisana nedenda reCOVID-19. Hurumende yakazivisa nezuro kuti vanhu zviuru gumi nezviviri nemazana mashanu nemakumi manomwe nevapfumbamwe 12579 vainge vabayiwa nhomba mukupera kwezuva ranezuro zvichitariswa vanhu vabayiwa kubva pakatanga chirongwa ichi. Dr. Simbiso Ranga avo vanoshandira mudunhu reNorth Carolina kuno kuAmerica vanoti panogona kunge paine zvikonzero zviri kupa kuti vanhu vasapinde muchirongwa ichi. Dr. Ranga vanoti zvakakosha kuti pave nedzidziso yakadzama kuitira kuti vanhu vave nechivimbo nenhomba iyi uye vamunangagwa vanofanirwa kunge vari pamberi mukubayiwa nhomba iyi kuitira kuti nyika ive nechivimbo nezviri kuitika pari zvino. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuhurumende kuti sei vamunangagwa vasati vabayiwa kusvika pari zvino uye kuti sei vasiri pavamwe vevanhu vekutanga vakabayiwa nhomba iyi sezviri kuitika kune dzimwe nyika. Asi vachitaura vari kunyamandlovu nemusi wechina vamunangagwa vakati ivo nedare ravo remakurukota vachabayiwa nhomba iyi mumasvondo maviri anotevera. Vamunangagwa vachabayiwa mushure mekunge gurukota rezveutano vaKostantino Chiwenga vaita munhu wekutanga kubayiwa nhomba iyi svondo rapera nemusi wechina. Ngatinzwei Dr. Ranga vachitsanangura.
Ndingataura Mr. Jodo ndechekuti nhomba kuti ibayiwe vanhu veutano is a good start. But manje vanhu veutano tisu tinoferefeta kuti tione kuti nhomba yatiri kubayiwa iyi tine inonzi tingati tinogutsikana nayo here kana kuti we have confidence munhomba iyi kana muvaccine iyi. Saka I know muZimbabwe there has been a lot of talk about whether it's efficacious enough, especially against the South African variant. So I'm sure machiremba akati wandei anenge ari kutarisa izvozvo nana mukoti. Poita zvenyaya yekuti there's still a lot of conspiracy theories about the vaccination in general, particularly COVID-19, and it seems like in social media there's a lot of information going around about what's true, what's not true. And the Chimichandino Tarisera won the Chibuti Io Rumende, my efforts are irrequita, Ekutiva, and Vans, which is an age vaccination. It was not forgot they should be ramped up a lot more in terms of Kuwane transparency. Kutiva and Vans, which is a good in Mumbai, you know, Bakirachi, you know, what's our concerns and our problems. Akaita say, and with my studies, Akaita, Akamira say, and the two Tarisera Pantiri in the ZP. Because in the one, why would it go to Waro? Way to get from a guinea pigs and things like that. So those are things that I think he government you know for and guri ravanu can have
Munoona here kubuda pachena kwa mtungamiri we Zimbabwe wa Emmerson Mnangagwa vachibaiwa nomba iyi kuchibetsera kuti veruzhinji vange vachiva nechivimbo chekuti vabaiwe nomba sezvakaitika muno muAmerica apo va Biden vakabuda pachena semunhu ari mukutungamira nyika achibaiwa nomba veruzhinji vachiona munoona vaMnangagwa vakaita izvi zvingabetsere here kuti uhwandu hwevanhu vemuZimbabwe vanenge vachida kunobaiwa nomba hunge huchikwira.
Ndinoona zvichibatsira chose vachoto nekuti tikaona vatungamiri vari kudaro like vana vaBiden vana vaHarris koita even vana Mike Pence vari kubva munomu vanga varivo mavice president vabva muamekuita vice president muAmerica vachibayiwa zvinobatsira because pane vamwe vanotevedzera vatungamiri you know. Kuti kana mutungamiri ari kubayiwa it means it's okay. Kana asiri kubayiwa it means there is a problem. Saka vaMnangagwa number one, I think vanofana kunge vari kutsanangurira vanhu kuti nomba inobatsira chinyi iwo leader by example. Sezvakaitwa navachiwenga I know vakabayiwa svondo rapfuura iro.
Nyanzvi munyaya dzeutano Dr. Sindiso Ranga vachitaura vari parunhare vari ku North Carolina kuno kuAmerica. Sangano Remedia Institute of Southern Africa, Zimbabwe, kana kuti Misa Zimbabwe, rinoti vatori venhau vakashungurudzwa zvakanyanya muna 2020, zvichienzaniswa na 2019. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Izvi zviri muongororo inobudiswa nesangano iri kamwe chete pagore, 2020 State of Media Report. Mukuru weMisa Zimbabwe, Vatavan Moyo, vati gwaro ravakabudisa nezuro rinoratidza kuti mugore ra 2020, vatori venhau nenhau dzemufananidzo, vanosvika makumi mashanu nevaviri vakashungurudzwa zvichienzanisa nemakumi maviri nevanomwe vakashungurudzwa muna 2019.
Mugore ra 2019 takawana vatapenhwa vakavhiringidzwa kana kumbunyikidzwa vaisvika 27. Zvinoratidza kuti zvakwira kana kusvika ku 52. Zvinova zvinopa kugununisa kukurusa uyezve zvinopa kutyisa nokedageda kwemene.
Vamoyo vatiwo zvinovashamisa kuti hapana kana munhu mumwe chete akashungurudza vatori venhau akasungwa nemapurisa kunyange hazvo nyaya idzi dzakamhan'arwa zviri pamutemo.
Njodzi idzi zhinji dzacho dzakanga dzichiwira vatapi venhau neavo vanoshanda mukutapwa kwenhau dzakanga dzichibva kune mapurisa ndoainyanya zvikurusa kunge ari pamberi pekukanganisa kodzero dzevatapi ava nevanoshanda mukupepetwa kwadzo nhau.
Mumwe mutori wenhau Thomas Maduku akarohwa gore rapera ari pamusangano waive wakokerwa nemutungamiriri weZinasu vatakudzwa ngadziwore pedyo nekambani yeImbala Car Rentals. Maduku atiwo kunyange akamhan'ara kumapurisa kurohwa kwake hapana atasungwa kusvika pari zvino.
Zvinotaurwa neMisa chokwadi nekuti ine Misa umwe wevanhu vakasangana nedambudziko rekuatakwa mukati megore ra 2020 ndakatorerwa mukadhi changu ndashandisa kurekodha. Handisati ndaibvuserekwa, handisati ndawana kuti akatorwa wacho ari kuti ndomuwana kuti uye ndakaisa police report hakuna nhasi handisati ndanzwa kupolisi kuti vane here zvavamboita kana vane progress yamboitwa here kuti vakwanise kusunga muna kati atakakara kutubu kwa sakuwa na ziongo na katorero.
Motauriri we mapurisa, Assistant Commissioner Paul Nyati, vauza Studio 7 kutavasati vaona kana kuverenga kukarura kabudisi kwa nemisa Zimbabwe, vakati vacharu ongorora ne muvuro kana vadzokera kubasa. Kurukota lezo kuburisi kwa kumashoko, amai Monica Muchangwa, vati ofisi yavo yanga isati yaona kukarure misa Zimbabwe iri. Amai Muchangwa vati, bazi ravo rakazvipira kugadzirisa zvichemo zvevatori venhau pamwe nekuzviendesa mberi. Vati segurukota rezvekuburiswa kumashoko vakatogadzirisa nyaya yekuti vatori venhau vaonekwe sevashandi vakakosha vanoshanda zvakasununguka kunyange hazvo nyika yakavharwa senzira yekudzivirira kupararira kweCOVID-19. Kunyange hazvo gwaro remisa Zimbabwe riri kubata nyaya dzakaitika gore rapera, gore rino riri kuonawo vatori venhau vachishungurudzwa pamwe nekusungwa. Mwedzi wapera, mutori wenhau Hope Uchingono akasungwa achipomerwa mhosva yekutumira mashoko emanyepo paTwitter, ukuwo Michael Magoronga akasungwa kukwekwe mwedzi wapera achinzi aishanda zvisiri pamutemo sezvaiva asina kadhi ra 2021. Vatori venhau vaviri vekumasvingo, Godfrey Mutimba naTondera Isaharo vakambunyikidzwa nemapurisa pamushagashe training center vakarambidzwa musi wa 24 kukadzi kutora nhau dzechirongwa chekubayiwa kwenhomba yeCOVID-19. Nezuro, mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbira emafunda vakambochengetedzwa nemapurisa kwemaawa matatu vachipomerwa mhosva yekushandisa kadhi rakapera nguva yaro vakazoregedzwa mushure mekunge magweta ava apindira. Vatori venhau vakawanda vanoti uyu munongedzo wekuti zvinhu zvicharamba zvakaoma kwavari gore rino apo vanenge vachiita basa ravo. Sangano reReporters Without Borders rinoti Zimbabwe iri panhamba yezana nemakumaviri nenhanhatu panyika zana nemakumasere pasi rose dzisingabati zvakanaka vatori venhau. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Yashuka nguwe kutini botari sasa itika kune dzimwe nyika. Chikwata che Taliban na Amerika zvakanyorera na chibvumirano cherunyararo musi wa 29 kukadzi gore rapera, asi mushure megore rimwe chete hazvina kujeka kana mauto emuAmerica achabuda muAfghanistan. Pasi pechibvumirano chakaitwa mushure memakore makumi maviri muAfghanistan mine hondo inotyisa, Amerika yakabvuma kuti ichabvisa mauta ayo ose muAfghanistan musi wa 1 Chivabvu 2021 asati adarika. Asi vari kuziva zviri kuitika vanoti chibvumirano ichi chava parumana nzombe. Imba yemutori wenhau weRadio France International Musa Kaka yakapiswa nemusi wechina mumhirizhonga iri kuitika muNiger mushure mesarudzo dzakaitwa munyika iyi. Kaka nemhuri yake vanonzi havana kukuvara, asi imba yavo yakaparadzwa zvakanyanya nemoto uyu. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Chingamidzai nemufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe mudzimai ari muCanada ari kuita iye mabasa ekubatsira madzimai kumusha uyezve madzimai pasi rose vanoda kuwana mabasa epamusoro.
Zita rangu ndanzi Lenzi Machona Mainzanise, ndinokuno ku Edmonton, Alberta, Canada. Basa rangu ndine organization ya ndinotungamirira kuno inonzi Expand Hope. Tinovaka zvikoro munzvimbo dzakasiyana siyana pasi rose kunenge kusina zvikoro kuitira kuti vana vawane pekudzidzira pakanaka. Rimwe basa rangu randinoisa zvakare ndiri mindset and leadership coach. Ndinoshanda nemadzimai vanotungamira maorganizations akasiyana siyana nevamwewo zvakare vanenge vachida kuti vadzidzire kuti vopinda sei mumapositions ekutungamira. Saka ndinoshanda navo kuti vadzidze macommunication skills skills, ma networking skills, nekuti iwo vaite vanhu vanokwanisa kuve vatungamiri vakanaka.
Pane mabasa amuri kuita here ekubatsira vamwe kumusha kuZimbabwe?
Kazhinji ndinowanzo batsirana neorganization iri kuZimbabwe inotila nema pads, ma sanitary pads. Basa rangu ndere kuti ndinotaura nema organizations ari kuno Canada. Vanogadzira mapads aya atinoti anogona kuwachwa oshandiswa zvakare mareusable pads aya. Saka ndiwa ndinotumira kuZimbabwe o distribute kwa muma prisons, takamboona distributor kuma prisons, tikazono distributor zvakare mune macamps ari muZimbabwe for vana vechisikana. Saka ndo project yandinoita iyo yemareusable sanitary pads.
Pane zvino manga muri kutaura kuti munoshanda nemadzimai vanenge vari kuda kuwana mabasa epamusoro. Zvinofamba sei izvi?
Unoziva kuti dambudziko rekuti hatina vatungamiri vakawanda vechidzimai idambudziko riri pasi rose. Hurumende zhinji nemakampani mazhinji vanobvumirana nemaonero ekuti vanhukadzi tine maskills, manatural skills nematural talents atinawo ekuti tikange tapinda mumapositions ekuti tiri kutungamira tinokwanisa kuita madecisions akanakira vanhu vose. Saka naizvozvo chinangwa changu ndechekuti ndibatsire madzimai vari kuona kuti vane contribution yavanokwanisa kuita mumaorganizations kana vapinda mumapositions ari influential. Asi dzimwe nguva havana maskills iwawo kana kuti havana yatingati self confidence ne self belief ekuti vakanga vapinda mumapositions iwayo vanokwanisa kuita mabasa iwayo. Saka ndinoshanda nemadzimai aya kutarisa kuti chii, what is standing in their way kuti vasasvike pavari kuda kunosvika. Saka tinoaddressa zvinhu izvozvo. Kazhinji kacho mafungiro avanoita about themselves, identity yavo kuti ndivanani and vanokwanisa kuitei, because kazhinji kana pfungwa dzako dzakavharika about who you are zvinonetsa kuti ukwanise kuita anything. Saka kazhinji madzimai anoya kwandiri madzimai ari kuti ndiri kuda kunosvika pakati asi ndiri kufila kuti pane chimwe chinhu chiri kundidzosera mumashure. Saka totishanda tese kuona kuti zvii zviri munzira tozvibvisa kuitira kuti madzimai awane nzira yakanaka yekuti vanopinda mumapositions eutungamiri.
Takatarisa nguva ino yeCOVID-19, mungati pane zvinetswa here zviri kusangana nemadzimai panguva iyo nyika dzakawanda dzichiri dzakavharwa?
Zvinetswa zviripo zvizhinji chaizvo. Chinetswa chikuru kuru chatiri kunyanyonzwa ndechekuti there's been an increase panyaya yeviolence against madzimai muZimbabwe. Neusikana vanhu mavharirana apa magara zvinhu zvisina kumira mushe musiri kunyatsowirirana kunzwanana zvakanaka zvinopa mukana wokuti kusawirirana ikoko kusimukire futi. Vakadzi vopedzisira vakurohwa nekuiswa zvakasiyana siyana. Saka madzimai mazhinji vabuda mudzimba kuenda kumashelters kunotsvaka kwekupotera. Saka iroro ndoo dambudziko rekutanga reAIDS. Rimwe dambudziko raitika nderekuti nekuvharwa kwaitwa makampani, marestaurants, zvikoro zvimwe zvakasiyana siyana, madzimai vamwe havasisina mabasa. Saka mari yashoma. Mukushaikwa kwemari chikafu chinoita chishoma, zvimwe zvinhu zvinodiwa pakurarama zvinoita zvishoma. Saka madzimai ari panguva yekutambudzika. Havasi madzimai vega, kunyange varume nevana, asi since tiri kutaura edu zvemadzimai tinoona kuti impact yedambudziko ratinaro iri inonyanya kuwandira pavanhukadzi. Nekuti even chero pasina nyaya yekuti COVID-19 upenyu hwemunhukadzi hwakangooma. Saka izvi zvinotowedzera pane matambudziko agara aripo kudhaya.
Vanenge vachida kunzwa nepamusoro pemamwe mabasa amuri kuita vanokubata ipapi?
Ndine website yandinayo www.lindsaymcmahon.com. ndiripo zvakare pa Instagram, pa Facebook nepa LinkedIn. Napaine madzimai vari kuda kutaura neni nezvenyaya dzekuti vopinda sei mumapositions eutungamiri.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Iko zvino tochipinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives.
Gamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvechirongwa chekuvhara makomba emumigwagwa kana kuti mapothole chiri kukokerwa nemumwe wechidiki mukoma Alex Gakanje vebato reZANU PF, chirongwa chavari kuti Volunteer Troops for Sustainable Development. Chirongwa ichi chiri kutanga mangwana musi wa28 kukadzi uye vari kuti chicharamba chichienda mberi. Tinokugamuchira here mufaro muchirongwa chedu mukoma Alex.
Ndinokutendai zvikuru nekundi hosta, ndinokutendai iye ndinotenda vateri ndinoda kukwazisai muzita raJesu. Amen.
Vagakanje, mungatiudza pamusoro pechirongwa chenyu chekuvhara makomba emumigwagwa kuti chakamira sei?
Tikatarisa chimiro chamumigwagwa yedu, tiri kungokurudzira vechidiki kuti umwe neumwe paari tarisa gomba riri mumugwagwa rinonzi pothole muchirungu. Uvhare gomba iroro. Hatisi kuungana mune munhu kwaari vari kuchiredzi, vari kugweru, vari kupi nekupi, ngativharei makomba ari mumigwagwa yedu.
Aseka basa ramuri kuda kukurudzira vechidiki kuti vaite iri vagakanje, ibasa remakanzuru, sei mafunga kupindira?
Tinonzwisisa kuti ibasa rekanzuru, asi chimiro chamumugwagwa chashata zvekuti hazvichadi kanzuru yega, nekuti ari kukanganiswa nemapotho aya. Haisi kanzuru, chisi wanhu. Kana mukatarisa mukuru wenyika chaiye akasvika pakudeclare kuti nyaya yemigwagwa yedu yanational disaster. Kunzi ya national disaster zvinongoreva bedzi kuti yatova responsibility yemunhu umwe neumwe kuti aite basa iri. Nguva yatinomirira kanzuru, migwagwa iri kuita worse, kukanzuru kwacho hakuna chiri kuuya kubva ikoko, suspensions dzedzimotokari dziri kufa. Zvatinenge tichiita ndezvekuti umwe neumwe achaitira kumba kwake. Saka umwe neumwe mukatarisa munzvimbo maanogara anotoziva kuti pakati pane gomba riripo. Ndoratiri kuti vhara iroro, wotumira mufananidzo wokuti pangu ndaita, hatisi kuungana.
Tinoona kuti pakuvhara makomba emumigwagwa panoda zvikwanisiro zvakaita sematombo, jecha nesimende. Ivo vanenge vachishandisa chii?
Mumigwagwa mune vamwe vana vechidiki vagara vari kuzviita, mohapa mari yamunenge muinayo yekungotenda basa ravari kuita, vachishandisa zvidhinha, vachishandisa marabhozi. Ipapo pacho pavanovhara nemarabhozi nezvidhinha, mukapatarisa panenge pachitofambika. Saka ndozvatiri kumwe vechidiki, mamwe makomba acho aakutonyura munhu. Ngatitsvagei marabhozi, ngatitsvagei zvidhinha, tivhare makomba iwayo.
Chirongwa ichi tiri kuona chiri kutanga mangwana musi wa28 kukadzi. Chinenge chiri chezuva rimwe chete here kana kuti chirongwa chamatotanga chichienda mberi?
Ichi chirongwa ichiri kutanga musi wa28 kukadzi, hachisi kuperera ipapo. Isu sevechidiki tichashandisa zvatinazvo kuvhara makomba, zvatinoziva kuti zvinogona kutibatsira. Tiri kutarisira kuti ingave hurumende kunyange nemaprivate companies vachazouyawo vachibatsira. Chinangwa chiri ndechekudzidzisa vagari kuti ngative responsible nekugadzirisa nharaunda yedu. Kuno umwe munhu anokambani kana inogadzira mugwagwa, asi haagone kugadzira mugwagwa wemuraini maanogara, anomirira kuti iuye setenda kuti agadzire mugwagwa iwoyo. Kuno munhu ane mari inokwanisa kugadzira chero paipi yemvura yaputika, asi haakwanise kuzviitira nekuti pfungwa yacho haisi mavari. Saka chirongwa chataa kuti hurumende iri yoga haisi yatingatarisira kuti iite mabasa ese aya, nekuti hurumende simba rayo riri muvanhu, hurumende tisu vanhu. Saka ngatitorei basa ritiite tizvigadzirire isu pachedu kuti tifambe mugwagwa yakanaka. Simba iroro ranga richishandiswa nevechidiki kumhirizhonga nekuita ratidziro dzisiri pamutemo, ngatichiriitei pakuratidzira against mapotholes nekuavhara. Avhara potho rake, otora mufananidzo wake oisa pastatus, otora mufananidzo wake oisa paprofile picture, oisa paFacebook, oisa paTwitter, oisa kuInstagram, otora kavideo kake. Muchaona kuti musi weSunday manheru social media yese masaisai anenge akazara nemifananidzo yevana veZimbabwe vanechionekwa wakanyika yavo zvisina matongerwo enyika mukati.
Aiwa, tinotenda vagakanje kuwana nguva yekutaura nesu. Onekai vateereri.
Aiwa, tinotenda mukoma. Chandinongokurudzira kuvagari nevanhu vose ndechekuti kusvipa, kuramba uchisvipa hakupedze hwema. Chauri kusvipa chacho chanhuhwa, chitore uchifushire wapedza hwema. Umwe neumwe paanogara ngaaone kuti anatsa nzvimbo yake.
Manga makateerera kuna vaAlex Gakanje vanove vechidiki vebato reZANU-PF vari kutungamira chirongwa chekuvhara makomba emumigwagwa kana kuti mapothole, icho chiri kutanga mangwana. Anokuoneka yane mufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu nhasi. Hurumende inoti haikwanise kuongorora vanhu vose vari kuda kubayiwa nhomba vasati vabayiwa nhomba iyi sezvinokurudzirwa nekambani yakagadzira nhomba yeCOVID-19 iri kushandiswa munyika. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vokurudzirwa kuti vabaiwe nhomba veruzhinji vachiona senzira yekuti vanhu vakawanda vave nechivimbo nenhomba iri kubayiwa vanhu munyika. Sangano remisa Zimbabwe rinoburitsa gwaro rinoratidza kuti mapurisa ndiwo ari pamberi mukushungurudza vatori venhau. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Musakanganwe kugara makapfeka mamask nguva dzose uye kugeza maoko enyu kuitira kuti agare akachena. Murare zvakanaka vatsigiri veStudio 7 kose kwamuri. Ini ndini Ray Choto ndichitepfenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere checovid-19.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
KuStudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Namukelabo Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 27 kuNhlolanja 2021 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi izifundi zenhlanganiso yezinaso ezibotshwe izolo eHarare ziphiwe imvumo yokubhadala imali yesibambiso eBay ukuthi zikhululwe. Sizakuzwa esiphathelane neCOVID-19 nohlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yevaccine eyokwenqabela leli gcikwane.
Unye abakukhulumileyo bebona abanikazi bemithileyo ukuthi laba bantu abangabe be-uncontrolled ichukela OBP labo singabahlali. So ukuthi sibone ukuthi konke khonokho ku-right yini okumuntu sayi-check i-BP.
Umnumzana Rafael Khumalo omunye owaziwa njengenkosi yamaNdebele engumzelikazi wesibili uthi ubukhosi besizwe sikamthwakazi sobuvuselelwe.
Nombiko ke oyiwo omqoka engiletha kusizwe sikamthwakazi ukuthi umbuso lo obabusayo owamashona awulalungelo lokubabusa. Balilizwe elizimele lodwa njalo uNkulunkulu sebaphile inkosi yabo.
Sonke lezi ndaba lezinye sizosizwa kubona lo umsakazo. Inhlanganiso yamagqwetha elwela ilungelo loluntu eZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi izifundi zenhlanganiso yezinaso ezibotshwe izolo eHarare ezivaliswa uMzana Thapiwa Nashechi Rika lo nkosazana Nancy Nenge ziphiwe imvumo yokubhadala imali yesibambiso yebail ukuthi zikhululwe lanxa abatshutshisi bebesenqaba lokho. Izifundi lezi zibotshwe izolo edale likamantshi ndawonye lomunye waso umnumzana Liam Kanenka zisekela isiphathamandla sebandla le-MDC Alliance umnumzana Makomborero Harizivishi owabotshwayo. Bakhangelelwe ukumiswa njalo emthethwandaba kamantshi ekupheleni kwenyanga ezayo. Sikhathi abantu behlatshwa ijekiseni yokuvikela igcikwane le-COVID-19, ezinye izakhamizi zemaphandleni zithi zifuna isiqiniseko sokuthi iyasebenza ngempela zingakahlatshwa. U-Albert Ncube usiphalo ludaba ngokugcweleyo.
Iningi lezakhamizi zemaphandleni lokhu lingakholwa ukuthi igcikwane le-coronavirus liyaphila njalo liyabulala. Zisithi azikaboni umuntu ophethwe ngumkhuhlane we-COVID-19 lapho esihlala khona, kungakho kazisozo zagijimela ukuyahlatshwa zingakaboni ukuthi ijekiseni le iyaphilisa na. Umnumzana Goodop Ndlovu isakhamuzi seKafusi Manonga eKwanda South uthi udaba lwe-coronavirus luyamphica ngoba engakazi abona umuntu ophethwe yileli gciwane.
I-corona kunje, nathi siyadideka ngoba ukhona wangakithi wazibophelayo egoli kodwa uthe ezofika ngapha sakwazi simanga ngoba wayesegoqelwe amaselo tape kanjalo ukuthi hayi kulewe yi-corona kodwa thina silobufakazi bokuthi uzibophele. Mina kulokho ngiyakwala lokho kwe-corona, ngingakayiboni emihlweni ami. Into enjalo angikwazi ukuyihlaba ngoba ngingathi ngiyelapha okanye ngingathi ngifikela into engingayibonanga, angifikeli into engingakayiboni.
Amazwi akhasekelwe ngumnumzana Velaphi Malikhwa owesitsha phansi kwenduna uNhlamba othi lawo ezamelela abanye beqale behlabe phambilini ngokuthi athathe isinqumo.
Hayi, mina le Jackson angeke ngiyithathe le ngoba angeke ubekwazi ukubona iJackson le inawo umkhuhlane lo owayinamkhuhlane. Lokho sokwaziwa ngumlimi ukubana lowo mkhuhlane uzafika ebantwini bonke unababo abantu obakhethayo.
Umnumzana Timothy Nato isakhamuzi emagedleni eGwanda North uthi yena ukholwa ngokubona.
Mina sibili ngisalinde ukuthi ngibone ukuthi abanye abantu bayahamba yini njalo ukuthi bazaphila ngemva kwakhona lokhu ukuhlatshwa kwevaccine yakhona. Singakaboni ukuthi iyasebenza, sizikhangelele ngamehlo ethu. Hayi, mina angiboni sibili ukuthi ngingahamba.
Abongi labe zemvikela baqale ukuhlatshwa ngomvulo kule viki belokuthikaza ngoba inani lalaba sebehlatshiwe liphansi. Kukhangelelwe ukuthi kuhlatshwe abantu abazinkulungwane lamakhulu amahlanu kuhlandlela ukuqala ezansi emaNdebeleni. Siyixoxelwa unkosikazi Joyce Panda ngolwesithathu ongumqondisi wabonke ezansi emaNdebeleni obike ukuthi sebehlaba abantu abangamakhulu amathathu kulesi sabelo selokhu lolu hlelo luqalile.
Abantu esesibahlabile so far esesihlabe abantu abangedlula 300 but kuzima ukuthi ngithi inamba yami iyanele na kuba abanye ama-teams ethu asemakhaya. Information yakhona nxa inedrinki ingabambi kuhle besingayitholi. So sikhangelele ukuthi ukuphela kwe-exercise mhla ka 3 March ama-figures ethu esiyabe sesilawo yiwo azabe siqondile.
Uphinde wathi okunokudale ukuthi leli nani libe phansi ukuthi liJackson ayihlatshwa yiloba ngubani.
Nalayo i-vaccine ila izinqubo zayo ezithiwoyo ukuthi abangabe belalo mkhuhlane kumbe lowo bengahlatshwa. So sikhangelela abantu abarethi ukudla le eminye imithi kunye abakukhulumileyo-ke bona abanikazi bemithi leyo ukuthi laba abantu abangabe be-uncontrolled ithukela o-BP laba singabahlabi. So ukuthi sibone ukuthi konke khonokho ku-right yini okumuntu usayi-check-a i-BP yakhe.
Umphathintambo obona ngezenzakalo ezansi emaNdebeleni umnumzana Abednego Ncube ukhuthaze uzulu ukuthi ahlatshwe liJackson ukuze kuvikelwe ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus lapho yethekele esibhedlela esikhulu seGwanda esiyahlolwa ukuthi lolu hlelo luhamba njani. Ele Zimbabwe lisebenzisa iJackson esuka kwele China ehlobo lwe-Sinopharm vaccine. Abantu abafika phose inkulungwane lamakhulu amahlanu 1463 sebebulele igciwane le-coronavirus kuleli selokhu laqhomukayo ngombimbitho nakenye. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Silokhu sikudaba lwe-COVID-19, umongameli Joe Biden weMelika ukhangelelwe ukwethula umbiko wakhe namhla kulandela ukuvunyelwa lidale lephalamende le-House of Representatives eMelika ukusetshenziswa kwemali efika i-$1.9 trillion ukuqhuba inhlelo zokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Umnumzana Biden ukhangelelwe ukucubungula lolu daba olwe-American Rescue Plan engakasuki esigodlweni se-White House esiya edolobheni le-Delaware. Amalunga akhe awebandla lama-Democrats yiwo avotele ngobuningi lolu hlelo oluphikiswa ngelama-Republicans athi imali le iningi kakhulu. Ingxenye yemali le iphiwa imoli abamabhizimusi labanye ukuze ivuselele umnotho welizwe. Inkokheli zakoBulawayo leMathebeleland City zithakazelela ezithi yikuzimisela kukamongameli Emmerson Mnangagwa ukuthuthukisa inhlelo zamanzi kulezi ndawo kulandela ukuphawula kwakhe lezi nhlelo eNyamandlovu. Intatheli zindaba yethu Ezra Chisa Sibanda obekulo umbuthano usethulela lolu daba.
Umongameli Mnangagwa utshele uZulu kulombuthano ukuthi iJekiseni bangayesabi ngoba ibulale njengokuthiwo ngabantu bezixoxela emakhasini okuzilibazisa awe-social media. Uthe isibonelo ngumsekeli wakhe umnumzana Constantine Jiwenga onye njalo mphathi ntambo ezimpila kahle owahlashwa ngeviki ephelele njalo olokhe eziphilele.
The Vice President of the Party, Vice President of the Republic, is the first Jeff. He's still here when I'm fine.
Ubonge uhulumende weChina osengezele izipho zama-donations akhe e-vaccine kulandela azithumela ngeviki ephelileyo.
And thank the people of China, government of China, government of China.
Umongameli Mnangagwa uthembise uZulu wakoBulawayo ukuthi uthubo lwamanzi soluzaphela ngoba aza kuba yitakalaka agcwale yonke indawo odwa ziyathunqa ngemva kwesikhatshana esibuyayo.
The commencement of work.
Umsebenzi wokudonsa impompi engamakhilomitha angu-245 usuka kugwayi Shangani ukhalile njalo kukhangelelwe ukuphela ngoDisemba ka-2022.
Umnumzana Richard Moyo, umphathintambo obona ngokuthuthukiswa kwesabelo seMathelani North, ujabule kakhulu ngohlelo lwegwayi Shangani Dam.
Sinasithanda ukubonga kakhulu kakhulu president ubaba uMnangagwa ngoba idaba lolo lwegwayi Shangani Dam, le pipeline esuke egwayi Shangani siza kuBulawayo kwakhulunywa ngabo-1912. But nge-new dispensation kababa uMnangagwa nanku izinto seziqalisile ukwenzakala. Sibonile i-ground breaking ye-pipeline, about 245 kilometer i-pipeline eyabisuka egwayi Shangani izweni ukuncedisa amanzi koBulawayo.
Unkosazana Judith Ncube, umphathintambo obona ngokuthuthukisa kwesabelo sakoBulawayo, ubonga amanzi azanceda izakhamuzi zakoBulawayo ezihlezi zikhala ngamanzi.
Silokuthaba okumangalisayo ukuthi at least i-20 megaliters zinezi eziyabe zithontela singenisa koBulawayo izakhamizi zizuza amanzi. It makes it a big difference. Sithanda ukubonga kakhulu ngalokho okwenzakeleyo.
Usodolobho koBulawayo uCouncillor Solomon Mguni layo bekhona kulomcimbi wokuvula kwezibhorane njalo ugcizelela amanzi kamancube.
Thina njengabaphathi bedolobho lakoBulawayo, uhlelo lwe-Epping Forest kanye lweRochester Farm Aquifer Project enyamaendlovu luphutshile. Kutsho ukuthi Epping Forest sokwengezelelwe ezingathi 10 megaliters zamanzi azobuya koBulawayo, kanye laseRochester Farm kutsho ukuthi ke sokule 20 megaliters combined ezizabuya koBulawayo.
Izakhamizi zijabule kakhulu kuhlelo lwamanzi.
Mina nguSamantha Ndlovu, asijabulile indaba yamanzi leyo yasuka eZambezi sengathi engahlale khona. Eso sithele nzima kakhulu koBulawayo.
Banesibanda, thanda ukubonga indaba yamanzi lapho esifikile kithenyamendlovu. Sezajo ukulima nje lathi njengabantu abatsha ebesesikhathele ukuba ngabolova.
Mina ngu-Eleni Sibanda, thanda ukubonga indaba yamanzi. Amanzi sekhona, lathi sikhona ukuthi sikwanise ukuthola amanzi eduzane, amanzi ayimpilo.
Uhlelo lokudonsa amanzi esuka kuZambezi siya koBulawayo olwamathibeleni Zambezi Water Project lwaqala ngomnyaka ka-1912. Kodwa ohulumende abedlulayo abaluphushisanga. Umongameli Mnangagwa uthe uzakuba umkhokeli wokuqala ukulufeza lolu hlelo ngezenzo kungamazwi. Abantu bathelendi bathole amanzi ahlanzekileyo ngomnyaka ozayo. Ngimele Studio 7 Inyama Yendlovu, igaba nguEzra Chisa Sibanda.
Umnumzana Raphael Khumalo, omunye owaziwa njengenkosi yamaNdebele, umzulikazi wesibili, uthi ubukhosi besizwe sikamthwakazi sobuvuselelwe, ngakho kufanele abantu bekhumbule ukuthi ababuswa nguhulumende weZimbabwe kodwa yinkosi. Uthi uhulumende kalamvumo yokubusa lindawo, yikho ephethe abantu balesi isigaba ngochuku, njalo imvumo le kumele ayithole enkosini. Asizweni ingxoxo esiyiqhubelaye.
Sawubona dadewethu Mamhlanga. Nombiko ke oyiwo omqoka engoletha kusizwe sikamthwakazi ikuthi kabakwazi kusukela namhlanje ukuthi umbuso lo obabusayo owamashona awulalungelo lokubabusa. Kabakho ngokomthetho ngaphansi kwawo. Balilizwe elizimele lodwa, njalo uNkulunkulu sebaphile inkosi yabo. Akusadingeki ukuthi babe lokhu bephila ubugqili. Abantu bagcwele iganga lonke leli lani lisemazweni khona le ngenxa yabona laba bantu. Kodwa uNkulunkulu sekulungisile ngobukhona bami. Ngisho ukuthi engqondweni zabo kabaqale ukujinja, baphume phakathi kobugqili. Enkulumeni zabo, ekwenzeni kwabo, kabajinje. Nxa sebejintshile, ngikhona mina njengomkhokheli wabo. Sengikhona ukuze sibonisane indlela. Ngiyayazi mina, njalo ngiyamazi okhokhela leyo ndlela. Ukuze kungabi yinto eyokuthi ngikhuluma ngedwa njengoJohn umbhaphathizi, kodwa sibe sonke isizwe simanyane. Yikho lokhu okumqoka ukuthi engqondweni zabo bangaze bazibona futhi bengaphansi kwahulumende wasemashoneni. Ayisibo bakibo, ililizwe elitshiyeneyo, kwenziwa lokho abakuthandayo khona ngale, akumelanga kusengele ngapha. Ayisiyonto yokulwa, yindaba eliqiniso.
Isizwe sakumthwakazi sikwamukela njani njengenkosi? Siyalalela le mbiko oyethulayo.
Abantu bakomthwakazi bayalalela kakhulu futhi. Nxa singabuyela ngo-2017 ngoJulay, sasimeme umhlangano eLarch City Hall. I-City Hall yagcwala phansi laphezulu laphandle, singazanga simemezele emaradiyweni lakubo TV, singazanga sithole izindlela zokufinyelela amaphepha. Babuya bazibuyela bazagcwala. Sasesibika futhi ukuthi mhlaka 12 September inkosi iyabe igcotshwa kumbe sethulwa isigcotshiwe. Ngomnyaka ofanayo e-Tetfe babuya baba baningi kakhulu. Amapholisa eZimbabwe babaxotsha, bagijimisa, baphenduka, babuya baba baningi kokuthi imibiko esayithola emapholiseni abayibo ababelokhu bekhona sebexotsha abantu. Bathi bona abantu labana babengafika i-50,000 yibo ababesitshela. Njalo phakathi kwendaba yona leyo sekuvuka umsindo, abantu baveze ukuthi bayayizwa inkosi yabo, ngoba ngangena phakathi kwabo ngabathulisa ngathi kabahlale phansi. Bathi wathalala indawana yonke bebaningi bekhuzana ukuthi thulani inkosi, nansi sikhuluma. Amapholisa basebehlulekile, bangilalela bachayisa baya emakhaya. Sengibacelile bayalalela, ngiyakwazi.
Sesikhangela lona udaba lobukhosi, induna lezi ziyavuma yini ukusebenza lani okokuthi sizabona kungilangxaki ukuthi zilalele konke okuchiwoyo?
Amandla enduna asenkosini kuyikho lanamhlanje uzababona abanengi inkosi yabo nguye uMnangagwa. Benza intando yabo, intando kaMnangagwa, lanxa bengayifuni, ngoba izinduna ngokwesiko lethu zimi zimele inkosi phakathi kwamaviyo lemizi inkosi eyayizibeke khona, ukuze abantu benkosi baphathwe kuhle khona ngale. Lokhu inkosi ekufunela abantu, labantu abakufunela inkosi, kwakusetshenzwa yizo izinduna lezi. Isizwe sivikeleke. So azila mandla azo wodwa ukuthi zizenzele lokhu zona ezikufunayo. Yikho ke ngikhuluma ngokuthi nxa inkosi sikhona, sekumele kukhanye ukuthi inkosi sikhona kuzo lezi zinduna. Akusoze kube lengxaki, ngoba izinduna ezingayifuniyo inkosi ukuthi zisebenzelayo azibanjwa ngamandla, kodwa isizwe inkosi iyabeka izinduna lezo ezifuna ukusebenza lenkosi. Ingeza kimelele abantu isizwe sihlupheka ngoba ukuthwala lobuduna akuhambi ngaleyo ndlela. Because of the issues of victimization, angisoze ngibalethe ngenxa yokuthi bangahlukuluzwa, kodwa nxa sekufikile isikhathi bazavela bayakhanye. Abanengi ngiyazi ukuthi babanjwe yikwesaba, yikho ngibabekezelele kuze kufike manje. Ngiyazi ukuthi ingqondo yabo kayikho lapho kukhanya sengathi khona, ilapha lapho esikhona sonke, ngoba akula muntu ongafuni ukuthi isizwe lesi sibuyele ngaphandle komuntu ongazalwa lapho. Ngiyabonga mhla.
Lowo ngumnumzana Rafael Khumalo, omunye owaziwa njengenkosi yamaNdebele, umzelekazi wesibili, sixoxelaye ekobulawayo. Asenelisanga ukukhuluma lohulumende kumbe amapholisa ukuze sizwe umbono wabo ngalolu daba.
Lingani. litshona njani izulu kandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba lamhlanje kuhlelo lwethu siqoxa lowesendo lakwamsilikazi umnumzana Abel Khumalo.
Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo. Ngiyabonga Chris, ngiyabonga ngokungena ehlelweni.
Ungasipha imbono yakho ngodaba lolu olokuthi abantu abavela esigabeni samaNdebele ngabantu banye bathiwa ngamaNdebele, ungasichazela nje khona.
Yeah, wonke umuntu obuya esigabeni semaNdebeleni sibizwa kuthiwa ngamaNdebele. Abantu ababuya eBhinga, amaNambia, amaTonga, bese sibuya ngapha kubo Plumtree abafowethu besikhalangeni, siye ngale kubo Ntaba Zintuna kulamaXhosa, siye ngale kubo lwaGwelo kulamaNdebele, sibuye ngapha kubo Gwanda kulabeSuthu, sibuye ngale kubo Zezani, siye Bedbridge ngale kunamaVenda. Sonke sibizwa ngento esingayithi ngesilungu yi-umbrella. Sonke siba ngaphansi kwe-umbrella okuthiwa singamaNdebele, irregardless ukuthi sikhuluma endimi ezihlukileyo sibizwa kuthiwa singamaNdebele. Inkosi uMzilikazi yathi buya lapha, yathi fika lapha ukuze ngomthwakazi esithi iZimbabwe, yafika yahlanganisa izizwe ezihlukileyo yazibiza ngokuthi singamaNdebele.
Ngokubona kwakho kuyini okubangela ukuthi kube labanye abesiNdebeleni abazithi bona yibo amaNdebele oqotho?
Okubangela lokho ukuthi abanye bazibone ngathi bangcono kunabanye abantu yikuswela ufundiso olubalulekileyo empilweni zethu nemvelaphi yethu, ukuthi kusize kuthiwe singamaNdebele ukwasukela ukuphi. So mina njengesizukulwane sikaMzilikazi ngithanda ukubona isizwe sakithi sibambene, singamaKhalanga, singamaNambia, singamaTonga, singamaXhosa, singabeSuthu, singamaVenda, sibambene ngegama elokuthi singamaNdebele. So laba abazithi bangcono kunabanye abantu asibafuni, njalo asiku accept thina esiNdebeleni kukhosi lukaMzilikazi obashiywa nguMzilikazi, ngoba uMzilikazi ngesilungu singathi was a unifier, wabambanisa izizwe eziningi, wazibiza ngokuthi singamaNdebele. So ayekho ongcono kunomunye umuntu. Uma ngibona umuntu obuya ePlumtree wesikhalangeni ngibona iNdebele, uma ngibuya ngibona umuntu obuya eBhinga ngibona iNdebele, uma ngibuya ngibona umuntu obuya eBhinga okhuluma isiNambia ngibona iNdebele, uma ngibona umVenda ngibona iNdebele. So ayekho umuntu ongcono kunomunye umuntu, noma ungaze ube nesibongo esinjani, singabantu banye, singabantu bakaMzilikazi, singumthwakazi omuhle.
Bakhona abakhuluma ulimi lwesishona abazalelwa koBulawayo, bona ke ungathi ngobani, njengoba abanye bakhona labo babevele bekhuluma sona isiNdebele?
Abakhuluma isishona abazalelwe koBulawayo kumbe eMathekelele, ndasikazi sibabandlulule, sibabona njengabafowethu ngoba bakhuluma ulimi lwethu. So angeke sibabandlulule, njengoba inkosi uMzilikazi ingazange ibandlulule umuntu, yabamanisa izizwe ezihlukile. So sibathatha njengefamily yethu. As long umuntu ekhuluma ulimi lwakithi, si-understandana, sithanani ishukela, sithanani isawudo, singabantu banye. Vele thina randa ubukhosi bukaMzilikazi asange sabandlululana. Inkinga nje yisitha esesingenile kithi thina ebantwini besiNdebeleni, ukuthi sesibandlululana, sesibizana ngamaKhalanga, sesibizana ngamaTonga, sesibizana ngamaVenda. Ikanti-ke ayisiyo i-objective yashiywa inkosi uMzilikazi.
Okokugcina, ungavalelisa uZulu?
Ngiyavalelisa ngisithi vuka mthwakazi, vuka mthwakazi, asibambaneni, siyimbumba, siye phambili, singavumeli sitha. Ngiyabonga.
Lo-ke ngumnumzana Abel Khumalo ebesixoxela uhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Igama lami nguChris Gandhi, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lila.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa sikhuma ngapha eVoice of America eseWashington. Namhlanje weziphathelane labesifazana sixoxalo Councillor Sinikiwe Mutanda oka Ward 10 eNtumbane ongumgcini sihlalo wekomiti ebona ngezempila kahle ekhansili yakobulawayo.
Ngini ngoba bakabasayina tshuka kwejisa lapha bakwejisa khona basebenza ukuthi mama yibo kakhulu abajayela kuye church. So abantu abanenye sinje sinenge ebethona behleli endaweni eyi 1 sokubonakala ama mistakes and abantu kabasela any source of income kakhulu bona laba abanjani abazisebenzayo abasakwanisi lokuthi bebhadale ama rent abo abasakwanisi lokuthi bathengele abantwana ukudla ezindlini abasakwanisi lokuthi bazinakekele bona ngokwabo ngoba even ukudlala abantwana kabasayensi ukuthi bebe bedlala ngesikhathi and angithi lezinhleni abantu kase sakusahanjelwana njengezihlobo so ku-affecte ngingathi phose izinto eziningi ilife impilo nje yabantu nje isuke yasiphambaniseka kakhulu khulu kabanzinga liqansile kakhulu lona lele le-GBV liqansile kakhulu ngokumangalisayo.
Sesikhuluma ngayo i-GBV le udlakela ezindlini bayabuya yini abantu kini okhansila liyakubona senzakala?
I-challenge ekhona yikuthi omama abaningi bayabuya bezowithdraw ama-cases aba babe bewa-reportile. Lokho sikusho ngokumuntu engayaripota nxa esewithdraw i-case amapholisa kawasavunyela ukuthi bebakhomishineli sebephenduka back to us ama-councillor sesinjani sesisayi sesibakhomishineli i-affidavit ukuthi usewithdraw i-case. So yikho okunye okusenza sinanzelele sibone ukuthi i-gender-based violence injani izinga langikhona lokhu ephethe liqansa kakhulu obaba labo bakhona abachaywayo abahlukunyezwayo ezindlini la behlukunyezwa ngomama.
Sinanzelela ukuthi amanzi akasilele labantwana sebetshona behleze ezindlini kumele bedle. Ungathi ngumthwalo kamama lo kumbe hayi wonke umuntu nje uyabelana lo mthwalo?
Ya, engingakutsho ukuthi wonke umuntu uyabelana lo mthwalo kodwa umama nguye othwele nzima kakhulu. Singakhanyela even indaba yona leyi eyamanzi sikhuluma ngayo ayikaphelisisi uhlupho lwamanzi ukuthi soluphelisisile. Umama uzavuka ekuseni kumele elayinele amanzi, uzalayinele amanzi from ekuseni ibhawuza ingxenye ize iyefika ngo-4 ntambama lokhu esemanzini. The next thing uyaphenduka endlini kumele apheke, kumele awatshe, ufake umsika phandle wamatamatisi unjani. And omama bengabantu vele abavele bona badalula ukuthi yibo abanakekela imuli zabo kakhulu. Uzathola ukuthi umama uzithwele umama ulomntwana ngapha kumele akhangele konke. So umumo wangikhona kawukho fair kakhulu ebantwini abangomama. Even abantwana a girl child nginanzelele kathesi ukuthi even elokitshini lapho engikhona abantwana abancane maybe from between the age of 14 to 20 or 22 izinga lokuzithwala liqansile kakhulu because abantwana kabasayi esikolo, they spend most of their time bemelela amabhawuza besiye ezikotshweni besiye emthonjeni and okuyenza ukuthi babe exposed kakhulu ezintweni ezingalunganga ngoba kabaswela lutho lokwenza. The only thing asebelayo ngeyokuthi bathole bachithe isikhathi belabafana, abanye bechitha isikhathi belabantu abadala abangakwanisi ukuba ngomalume kumbe ngobaba babo. Ngoba sikhanyelele endabeni yokuthi even ama-youth centers avaliwe, akula enye into engabalibazisi lensango, ama-drug abuse into ezinjalo nje. Abantwana sebebaba exposed kakhulu ezintweni ezinje ezinjengazona lezo ikakhulu a girl child.
Leyo bekuyingxoxo lo Councillor Sinikiwe Mutanda oka Ward 10 eNtumbane njalo engumgcini sihlalo wekomiti ebona ngezempila kahle ekhansili yakobulawayo. Ngesizwe umculo kaZinja Ziyamluma ecula esegqolo.
Thank you.
Peter ezalamuhla ngesikhangile ebesikhokhela ngumnumzana Rafael Khumalo omunye owaziwa njengenkosi yamaNdebele engumzelikazi wesibili uthi ubukhosi besizwe samthwakazi sobuvuselelo ngakho kufanele abantu kanye lezinduna bekhumbule ukuthi ababuswa nguhulumente weZimbabwe. Sikugqiba lapha-ke uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.